mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 nyamavhuvhu August 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana nevatatu 43 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu 963 vachibatwa nechirwere ichi.
Itenge kukwira zvayo, asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July, zvaikwira ne837%, chireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne9 times.
Governor ve Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangula nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore, kana kuti midterm monetary policy statement.
Dai Auditor General vapiwa basimba adenge ada public protector wek South Africa uya tinoona kuti public protector wek South Africa barecommendations ake adotoita kuti vamwe vanhu vange vachitodzikwa mabasa kana kusungwa kana kutoenda kujeri.
Vamwe vanoti Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevana 3754, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana nevatatu 43 nezuro. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu 963 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi masere nemazana mashanu ane makumi mana neumwe 1,780,541. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 920,554. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita chiuru chimwe chete chine zana nemakumi masere nevaviri 1,182. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 429 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 368 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvina zvine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 114,489. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nezvina zvine mazana masere ane makumi masere nevapfumbamwe 84,000 Gavana wa Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisiro emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement vachivimbisa kuenderera mberi nekusadhinda mari zvinova zvakapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. Mabanga akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund agara achinyunyuta kuti Zimbabwe inodhinda mari mukuita zvirongwa zvayo izvo zvinozopa kuti dhora remunyika rishaye simba uye kuti zvinhu zvidhure. Dingindira regwaro iri rakanangana nokudzikamisa mitengo kana kuti fostering price stability. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Mushina fundo Gift Mugano.
Baro raturwana governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Mangudya, monetary policy. Igwaro rauya panguva yakanaka. Zimbabwe iri kukunda hondo yekudzikisa kukwira kwezvinhu. Ndinofunga takaona kuti muna July kunyanya, inflation ikati kukwira kwemitengo kwanga kuri pa 56%. Zvichireva kuti mitengo yekukwira zvayo, asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July. Zvaikwira ne 837%, zvichireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne 9 times tichienzanisa ne 2019. Zvino pari zvino tichienzanisa 2020 na 2021 muna July, zvanga zvakwira ne 1.5 times. Saka izvozvo tozvikudza. Saka tiri kuona kuti vamangudya vaisa hwaro mamajors monetary policy yavo ikuramba vakasunga mabureki kuti mitengo idzikame igadzikane zvakanaka.
Zvii chaizvo zvavaita muzvinafundo Mugano muchipa muenzaniso wezvaparurwa?
Mapolisi avaisa mazhinji ndeyekuti kuprindwa kwemari kusawanda munyika. Yes, mari inodiwa, asi iri kuwedzerwa pakota nepakota. Inonga isina mari ine njodzi. Imari rukira 20%. Bato iri vaisa downwards. Yanga iri pa 22%. 22.5% to be specific. Asi vai reduce kuti iende pa 20%. Zvinova zvakanaka nekuti mari ikawanda stereke munyika. Vanhu vanowandirwa nemari yonotenga foreign currency ku black market. Saka pakumanaja money supply, ipapo hatifani kurasika. Hatidi kuona Reserve Bank ichiprinda mari yakawanda, nekuti tinoiziva kuti nguva yavagono pavaiprinda mari yakawanda mitengo yaiita chimbwa mupengo kukwira. Chimwe chinee ndakatarisira mumandatory policy ndechekuti pane dambudziko riri munyika rakanangana nekuti kuwanikwa kwemari pamusika weauction system yanga yachipiwa mari asi yaitora nguva.
Zvagadziriswa here zvinova mangudya?
Taona kuti mumandatory policy governor central bank vaparura mapolisi mamajors mairi. Yekutanga ndeyekuti vawana mari from Afri Exim Bank $150 million, etingati maletters of credit anobatsira kuti vanonga wana mari paauction system vashandise vakwanise kunga vachiita zvavanotenga kunze kwenyika pasina madelays. Pamwe ndaona futi kuti vati vachaenda kuhomwe hurumende, nekuti hurumende ine mari yainayo.
Iri kubva kupi?
Takaona mubudget ra minister of finance kana nesekanganisi iri kuma $650 million yakaona pahafu yegore imari yakagara. Saka vari kuti vari kutaura nehurumende kuti mari iyoyo ikwanise kupuwa makambani kuti pachaita backlog. Saka izvozvo zvinozokwanisa kubatsira kurwisa njodzi yekuti vanhu vasaenda kumusika mutema zvakanyanya. Nekuti changa chakukonzesa makambani kuti vaende kumusika mutema ndezvekuti vakaenda kuauction system ikazotora mavhiki kana mana vakaimirira mari iyoyo. Next time havachamiri, vava kuenda kumusika mutema kunotora mari.
Zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti marates ekublack market arambe echitiza ekuofficial rate market. Zvokuita mukana unhumbu yatingati arbitrage opportunities pachirungu. Baro mairi iwayo akakosha chaizvo. kudzika misa rate ku black market. Chimwe futi chiri kuzobatsira kuti rate ku black market isanyanye kutiza inawo yekubata mari kutara governor central bank kuti vachamira ku prenda mari yakawanda vachaprenda mari inonga ichidiwa mu economy plus vakwidza kuti yatingati reserve requirement ratio kubva pa 2.5% kuenda pa 5%. Tukire wale mabenge haacha fani rwi kunga echibudisa mari yese vosara vana pa 2.5%. Vanafana vosara ne 5% yakabatwa ne central bank. Saka izvozvo inzira yekutora mari mu economy kuti igare ku central bank kuti isanyanye kuwanda kuenda mu market. Nekuti kawanda kuenda mu market yakuita madambudziko ekuti yakuzokwidza mitengo nekuti mari dzakwiri.
Nyanzvi munyaya dzezvekupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare kwamutare na Blessing Zulu we Studio 7. Ongororo yakaitwa na Auditor General Amai Mildred Chiri inotangidza pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCovid-19 gore rapera kana kuti lockdown inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCovid-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa. Ruzhinji rovanhu runoda kuti hurumende itaure mazita evanhu vakatora mari iyi uye kuti vasungwe. Mugwaro ravo Amai Chiri vanoti mari inodarika mamirioni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCovid-19 mhuri dzinotambura vakaremara vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana humbowo unoratidza kuti yakapiwa ani uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazivikanwe. Vamwe vanonzi vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti nyika yaneta neongororo dzinoitwa dzichiratidza kubiwa nekusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende asi pasina chinoitwa. Varusike vati Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa.
Gore negore tinoona Auditor General vachitsutsumwa nenhau yekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Iye zvino taona zvekare Auditor General vachiratidzawo zvekare kutsutsumwa nemashandisirwo akaitwa zvinhu zvakasiyana-siyana izvo zvaipiwa kuhurumende nemari zvekare maringe nekurwisana nechirwere cheCovid-19.
Makatarisa zvose izvi Varusike, chii chinonyanya kukunetsai?
Chii chinhu chinoramba chichitindetsa ndechekuti Auditor General vanoratidza kuti havana masimba ekuona kuti vaya vanenge vasina kushandisa dzingave dziri mari kana midziyo yehurumende vamiswa pamberi pematare kana kuti vaonekwa vaine mhosva chiendeswa kumajeri. Zvinotiratidza kuti Auditor General vanofanirwa kunge vachipiwa masimba ekuita kuti vaya vanenge vaonekwa vasina kushandisa midziyo yehurumende kana kuti mari yehurubete nemazvo vange vachiragwa kunge vachiendeswa kunopika kana kumiswa pamberi pematare vachionekwa vaine mhosva vachirangwa. Asi sezvandamboreva kuti hatisati tamboona munhu mumwe chete akasungwa kana kudzingwa basa kada kuenda kunopika jere nekuda kweripoti yaAuditor General.
Chamunofunga kuti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa izvi ndechipi?
Dai Auditor General Vapi Wabasiba Adege Ada Public Protector of South Africa uya throughout out Public Protector of South Africa Bariko Bedeshez Ake Ado tuita kutivambu wadu Vage vashitu zigwa babasa kada kusugwa, kada kutenda kujeni Baripota ya adogo perera kugota urwa chete Pasida action ya itwa Adeta kutivadu vasave dekuvi bisika Desu dege shata urwa izozo
Varisike, munofunga kuti angapa Auditor General masimba akadai ndiani?
Adiziri kuti paradedere ilokwadisa kupa Auditor General Basiba kwete kuti vago ukura chete asi vage vachiti kadava ukura vage vachikwadisa kuzoruba dokuti ibwaidogo ukura chete kazhinji zhinji haisiriyo inoruba ibwaidoruba unotozogoona waruba tsapu kuukura isina kana kutombohukura saka isu tinenge tichikurudzira kuti dai Auditor General vange vapiwa masimba ekuitira kuti zvavanenge vaona zvisina kufambiswa zvakanaka zviya vacho vanenge vadobwa kana kuonekwa kuti havana kufambisa zvinhu zvingave midziyo kana mari yehurumende Vadi ivavo vange vachirangwa, vadi ivavo vange vachionekwa vachidzigwa mabasa, vadi ivavo vange vachionekwa kana vachitoenda kunopika majeri, kwete kugoburitsa maripoti chete yekungotaura asi pasina action yazoitika.
Mutungamiri wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa ziri mumba pepa nau anasi. Zimlife.com rinoti umwe kanzura wegutare Bulawayo anoti kuiswa kwemauto mugutare Bulawayo kuzobaya vanhu nomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji vemuguta iri. Hurumende yakatuma mauto kuBulawayo kuti abatsire kubaya vanhu nomba sechimwe chezvinhu zvinoitwa nemauto mukubatsira vanhu gore rega rega. Asi kanzura veward 24 vaArnold Batirai Dube vebato reMDC Alliance vanoti mauto ane mbiri yokushungurudza vanhu muBulawayo vachiti kutuma mauto kuzobaya vanhu nomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji. Herald rinoti Zimbabwe ichatambira mishonga yekutanga yeCovid-19 yeJohnson and Johnson inoita mamirioni mashanu yakatsvakwa nesangano reAfrican Union, African Vaccine Acquisition Trust pamwe chete neUnited Nations International Children's Emergency Fund. Mwedzi wapera bazi rinopa mvumo yekushandiswa kwemishonga munyika re Medicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza kushandiswa kwemushonga weJohnson and Johnson munyika. Newsday rinoti vamwe vanachiremba vanoshanda nezvipatara zvakazvimirira vari kubhadharisa mari yakawandisa kuvanhu vanoda kurapiwa COVID-19. NewZimbabwe.com rinoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vanovezve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vange vakaviga gwaro rakanyorwa naAuditor General iro rakabudisa uori nokubiwa kwemari yaifanirwa kushandiswa pavanhu mukurwisana nechirwere cheCovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadi baba wande, makadini wande, zita ndini shepadi kubva kuchiredzi. Tatitakurudzira kuti vanhu vatsanya kudhakwa stereki maweekend muplastic view. Ndozve kukonzeresa kuti varambe vakapisa mikuku muno zvikuchema nezvidhakwa takatsvirwa futi weekend iyeyei takatsvirwa futi saka ndokumbirisa hama dzangu murege kunyanya kumwa doro zvakanyanya maweekend awa hei
muri sei pastudio 7 apo vana mukomandana mukawanda nemukomanjonga akandimiri nevamwe vose unoti panhau dzinofadza nhau dzechokwadi inewo ndomugari wekumwe nesi kumukurutenga paward 13 ndakupinda murume ataura kuti anobva kumwene zvikusara uruyo mapostori avo ndosara vanga vakatendekwa kuungana vanoweza anopevuza kavachitaura vasina nebasa vanhu tichitambura kudai takarima tikaindisa kotoni dzedu tisingapiwi mari tichikonzerwa neamunangagwa vacharova vakatungamira mugabe achinamboona zvakadero.
Makadini pastudio 7 apo? Murisei apo? Nyaya dzekutengera nemota dzepora dzidzo ndo mbavha chaivo. Hazvibatsiri nenyika, hazvina zvezvinotibatsira baizva. Komanaka, nyika inoyo yazora chaivo. ZANU-PF yaodze nyika kubapwanya aisadaro baarume wanga asadaro baana monzora apo. Hei, iwe monzora yodzikama haufani kuda kutotinanganangana Nelson Chamisa because iwo une pati yako iwo. Pati yako iyo nakukupe wako nana komiti ya nana mudzuri chakwa imwe yega ipo papa hatiwipo bafu zvizongoti nero tripo c pana Chamisa ndoo kwatiri zvino. Tinomupedzera mwese nana IGN Porad yei kunyanya Porad dai mutori amwe musatopinde mumaelection mushi mutaure zvePorad but rudo mukwapaidze zvekuti pamaelection twa takaisa x pachaipo chaipo ana Nelson.
Ndini James Moyo kuno kuZambia. Ndoda kungotaura pana Monzora kuti zvaari kudyidzana nevezano haasi kuone here kuti ari kuzvipinza ega murume meshumba. Anofunga kuti ari safe dei kwakwanisika kuti takuite dialogue adzokere mupati inova ndiyo pati yevanhu auyira na president zvevanhu anova ndiyo president Chamisa uko kwaari zvisingaoneke zvakanaka nhasi asi asi vanhu havasi vanhu vekutambana kuvapo.
Studio 7 apo muri sei vanamukoma Junga vanamukoma Toronoka wande kuno kuZimbabwe kwarwadza takuwadzwa maroda musi kufambika masoja nemapurisa ukada kufamba unongopfuka tsamba mari unenge uchida kubhadhara mari kuzione kufamba kwarwadza kubatsireiwo mukuru wedu ari kuti kuwadza muZimbabwe inini zvangu sarangu handitaure zvangu because vanozotiteverera asi tarwadziwa.
Mangwana nakanaka namukoma Junga kandemina mukoma Tanoka wande namukoma Blessings zvona namukoma Rejo topa Studio 7 vamwanisandoma masita ai ndokashamadzwa ngehurumende yava munangagwa iri kutotsaura zva 2023 kuti vanotowina mavhoti handisi kuoni isikoni. Vamunangagwa vakavimbisa vanhu veZimbabwe vachagadzirisa zvinhu zvese zvekutambudza muZimbabwe asi kana vanhu zvavagadzirisa munyika yeZimbabwe hapana. Ikonomi yenyika yakadonha zvese hapana chavakagadziriswa vamunangagwa asi chatiri kungoona kungosunga vatsigiri veMDC Alliance MDC Alliance ndizvo chatiri kuona ichocho chete. Saka tinoti vamunangagwa 2023 kana mungawina mavhoti kana mukavira mavhoti ngechitsotsi vanoweza kuti uzoratidzira kupinda mumugwagwa kana zvichinzi masoo zvichabira kuuraya vana vese vanhu vese vezimbabwe vachatiuraya mukati menyika yeZimbabwe ngekuti zvamuri kutaura zva 2023 muchava muri pachigaro zvo ndioneswi takuda kupinza vamwe pachigaro kwete muvokavazanopf tichataneta nezanopf ndatenda zvamwenyeripita dai kuno South Africa pava kwanda tenda.
Makadii mukoma Tanonoka wandei tokutendai rambai muchitipa mukana wokuti tikwanise kutsiura vanhu ava. Ndinoda kubvunza inini kuti rudo rwavo nderwei rwekuda kubatsira munhu ari diaspora vachitadza kubatsira munhu wavagere naye munyika. Vanhu iko zvinozvi vari kushupika varimo mulockdown ndo njodzi huru yavainayo. Hapana ari kuvapa shuga, hapana ari kuvapa sauti, vakavharirwa mumba, hapana ari kuvapa kana dhora rekuti vagaise chibage kuti vakwanise kuwana upfu. Wozotaura kuti iwewo unoda kubatsira munhu ari diaspora kana ari panjodzi. Injodzi ipi inodarika vana varimo munyika izvozvi? Ngavarege kuda kutamba nevana veZimbabwe, kuda kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Handi kana vafunga zvekuti rova voda kuti hanzive vanoda mazita edu kuti kana tayambuka kudzokera ikoko vapoti vachitibata 1-1 vachitiuraya 1-1 kwete. Ngavatange vagadzira chatakatiza ndo imwe njodzi hombe yekutangisisa. Ngavazive chatakatiza first ikoko, vakagadzirisa ichocho todzoka maita basi.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Pamire hurumende yeAmerica panyaya dzezvitendero. America yakazvipira kusimudzira nekuwedzera rukudzo kurusununguko rwezvitendero uye kutambirika kwazvo pasi rose. Hakusi kungotarisa chete kuti tiri vanani sezvizvaro zveAmerica, asi kuti zvakakoshera America uye kukosha sechinangwa chemutemo wezvekuchidzana nedzimwe nyika. Vakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUS Agents for International Development, amai Samantha Power. Amai pava vakati, vanoziva kuti kana nyika dzakasimudzira rusununguko rwezvitendero nekuchengetedza zvitendero zvidiki, utongo hwejekerere hunogadzikana zvakanyanya, nharaunda dzinogona kubudirira zvakaenzana dzichisimukira, kodzero dzemadzimai nevanasikana dzichikwanisa kuchengetedzeka, uye pamusoro pezvo, upenyu hwevanhu vese huchiwandudzika. Amai pava vakati ongororo inoratidza kuti upfumi hwenyika kana kuti gross domestic product munyika dzine mitemo mishoma inobata zvitendero hunokura zvakapetwa ruviri zvichienzaniswa nenyika dzinodzvanyirira. Vakati pamusoro pezvo nyika dzinodzvanyirira zvitendero zvidiki kana kumbunyikidza mikana yekunamata yakasununguka dzinotarisana nekusagadzikana nekusawirirana zvakanyanya. Mashoko avo vakati kurambidza kusununguka kwezvitendero kunofambidzana nekusawirirana pamwe nemhirizhonga, uye nyika dzine hurumende dzine mitemo inoomesera vezvitendero dzine mikana yekusagadzikana zvakapetwa kaviri pane idzo dzisina mitemo yakaomarara. Wakati hongu zvazobuda pachena kuti kunze kwekunge vanhu vakasununguka kunamata zvichienderana nepfungwa dzavo uye kusvika vanhu vezvitendero zvose vave nemukana wekuenda kunzvimbo dzinovera dzavanonamatira, hapazombofi pakave nerunyararo rusingagumi. Vakati hazvishamise kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakajekesa kuti chinangwa chemutemo weAmerica wekudyidzana nedzimwe nyika ndechekukoshesa budiriro kuenzana nekuzvidzivirira nekugona kudyidzana nedzimwe nyika. Ndicho chikonzero vakadaro amai Power mukushanda pamwe nehofisi yeUSAID Office of Faith-Based Enabled Partnerships takazvipira kuisa nyanzvi mune zvebudiriro kuUSAID kuti dzipindure nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kushanda mukudzivirira kukuwadzwa kana kurwiswa kwevanhu pamwe nekuchengetedza magariro uye kuchengetedza rusununguko rwezvitendero kuvanhu vose. Vakati kwagara kuine maonero akasiyana pakuendesa mberi rusununguko rwezvitendero pasi rose, asi pane kuwirirana pakucherechedza kuti zvakajeka zviri pachena uye panhongonya mukuunza kugadzikana nerunyararo mupasi rino ratinogovana tose. America vakadaro amai Power icharamba ichimirira rusununguko rwezvitendero pasi rose, ichiramba yakazvininipisa uye kutenda nerusununguko rwatinarwo kuno kumusha, tichinamata kuti kuburikidza nenyasha dzamwari neuchenjeri hwavo tine udzamu hwekutsigira hunhu uye kuchengetedza rusununguko rwevanhu vakawanda pasi rose. Ayo angari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica munyaya dzezvitendero. Muchapiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 43 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Gavana Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement. Vamwe vanoti Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.